Love yacho aishanakidzika na ndakunge yaudiwa Handingakupopotere nekuti ndinotya kusiwa I can't live but I can't stay Ndinotya kuti kunofiwa Suicide of thoughts andigara Mwoyo nemurenje Akundiudza kungoti wangu ingofa Haunenzwire tsitsi Neni hauna basa Saka handichada ini handichada Chada, moyo wangu wakaora nochapa, uchapa, uchapa. Wanibaya, 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 wanibaya. Chenuka fa, andimukinenga. Aundi woni, auna basa neni. Kana kutaura takakumarini. Wakavika teka wakabata ruva. Nikakusekerera ndomukira kumakuva saka ndisiye. Kati bengani hazvina basa, kati pfutani hazvina basa, hauna basa Tazvitambira zverudo ndakafoira, dana naime kamaka basa Mwoyo wauraya, ndakuyeridza ropa misodzi yapera Wandisakadza, ndifunge ndigare kafa wandiparadza Saka ndichada, ine handichada, handichada, handichada Mwoyo wako wakaora ndochapa
I'm not gonna lie.